Zvikonzi zvinonzi zvasvika pamuzinda weMDC paHarvest House nhasi zvichifamba nemapurisa anga akapakatira zvombo zvichida kutora midziyo yebato iri zvichitevera nyaya yakakwidzwa kudare navaHudson Mavhangira nevamwe vavo gumi nevatatu avo vaimboshandira bato iri. Vashandi ava vakahwina nyaya yavo yekuti vapiwe mari dzavo kudare dzinosvika zviuru mazana mana nemakumi mapfumbamwe nezviviri zvemadhora, asi MDCT iri kukwikwidza mutongo uyu mumapepa ayo akasvitswa kudare nezuro. Mutauriri weMDCT vaobert gutu vati pane motikari nhatu dzatorwa nezvikonzi izvi pamahofisi ebato ravo.
Pane motikari ndanzwa kuti imbiri kana nhatu dzevanhuwo vanga vapakawo mota dzavo muna Nelson Mandela Avenue pedo nehofisi yedu yeHarvest House. Mota idzi hadzisiri dzedu dzomusangano weMDC, imotawo dzevanhu hatombozivi ndedzanani, asi chikonzi chedare changodzitora zveganyafu. Saka toda kuti vateereri vazive kuti zvinhu zvose izvi hazviri zvokuda kungosvodedza MDC. Motikari dzatorwa idzi hadzisiri dzomusangano, uyezve varidzi vadzo vane kodzero pamutemo yekuti vapiwe motikari dzavo uyezve vasungise chikonzi chedare ichi kuti chibhadhare madamages, nokuti chatyora mutemo kungotora zvinhu zvachangoona zvasingazivi kuti zvinhu zvani. Saka izvi zvinotaridza kuti ipolitics dziri kuitwa izvi hazvinei nezvemutemo apa, zvazviri zvokuda kunyadzisa tsvangirai nokunyadzisa bato raanotungamirira reMDC.
Zvikonzi izvi pazvabva paHarvest House zvabva zvaenda kumba kwavatsvangirai kuHighlands, uko kwazvinonzi zvapwanya gedhi ndokupinda zvikatanga kuburitsa zvinhu mumba mavatsvangirai. Vagutu vati vazomhanyira kudare repamusoro reHigh Court kwavazonoona chikonzi chikuru chedare iri icho chazomisa kutakurwa kwezvinhu zvavatsvangirai.
Zvose izvi zvindavataridza mapepa, chikonzi chikati Gutu ndezvako izvo, ini ndichaenderera mberi, ndichapaza dhoo rino, gedhe rino, nokuti ndozvandaudza nevakuru vangu. Ndikati vakuru vako vapi? Isu tanga tatobvapo mahofisi, ndikamutaridza chidhindo chamunoona ichi cheofisi ya deputy sheriff. Chidhindo chakanzi sheriff chinotaridza kuti chareceiva, chidhindo chinotaridza kuti sheriff ichi chamuri kuona ichi. Akati haa, ini ndotongomira kana sheriff wangu basa wangu andipa order yekuti stop. Ndikati chindipa runhare rwabasa wako ndimushayire runhare, izvozvi nditaure naye kuti ndo zviri kuitika. Zvikanzi handizivi namba yake, motenda kuofisi kwake. Ndikati chipinda mumotikari mangu timhanye tose tiende. Zvikanzi aiwa, handipindi mumotikari menyu, imi endai munomuona, ini pano ndosara ndichipaza ndichipaza gedhi ndichipinda ndichitata basa rangu rokutaura zvinhu. Ndobva ndaona kuti kuramba ndichiita naro naye hazvibatsiri. Ndobva ndamhanya pinda mumotikari mangu ndobva ndauya kuofisi, kuofisi kwavamadhega vanova ndivo sheriff of the High Court of Zimbabwe. Vamadhega ndobva ndavataridza mapepa edu andiri nawo anda kutaridza yavo. Ndikati vamadhega, izvozvi ndabva kumba kwavatsvangirai, chikonzi chenyu chiri kutoenderera mberi chatosara chiti chakuzopaza gedhe, chopinda muyadhi, chopaza mumba, chotora zvinhu mumba. Asi ini ndachitaridza mapepa tati chinongomirira kana chahwa shoko renyu. Ndobva vamadhega vavanzwisisa ndobva vamubata parunhare. Zvikanzi ngomana, zvauri kuita izvo chimira, pano pane mapepa anoti timire. Saka ndozvazvaitika. Zvinhu zvavatsvangirai hazvina kutorwa, asi chanyanyo ndirwadza mwoyo, charwadzawo mwoyo vanhu vakawanda vanga varipo, nevamwe vanga vachingopfuurawo nokuti inzvimbo muHighlands muresidential area, vamwe vatomisa moto vachikuti chii chiri kumboitika, nokuti vaona mapurisa vane riot squad vakapfeka zvihati zvavo zviyazvi, vakabata futi kudai, zvanga zvingi pane hondo, asi hapana hondo yanga iripo. Saka ndobva vamadhega vamuudza kuti stop what you are doing, ndobva aregera kuenderera mberi. Asi atezenge abudisa zvimwe zvinhu mumba, nokuti anga apaza gedhe atoshandisa masimbi, apaza gedhe kuruboshwe kuleft side, ndobva ajamba ndokupinda mukati. Apinda mukati ndobva ashandisa bolt cutter ndokutyora chii key lock, inoloka gate from within the house, within the yard. Ndobva apinda mumba manje ndobva atora zvinhu zvakaita sema office furniture ya president Tsvangirai, mafurniture yomureception mavo, furniture ya secretary wavo, angatozviunganidza aisa palone.
Vaenderera mberi vachiti zvose izvi zviri kuitwa kuda kusvibisa zita ravatsvangirai, avo vange vaine musangano nevatsigiri vavo kuhauna munharaunda yemutasa kumanikaland panga pachiitika zvose izvi. Mapepa akasvitswa kudare repamusoro neMDCT nezuro anoti vamavhangira nevamwe vavo havana mari yemihoro yavanofanira kupiwa, sezvo vakatiza basa vachitevera vatenda ibiti nevamwe vavo avo vakaumba bato ravo ravari kushevedza kuti MDC Renewal Team. Studio 7 hainokwanisa kutaura nemagweta ari kumirira vamavhangira nevamwe vavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.